Gore ra 2023 rakapakata machikichori emitambo kusanganisira makundano eWorld Cup matatu mumitambo yerugby, cricket pamwe nebhora remaoko kana kuti netball uko maGems eZimbabwe ari kunokwikwidza. MaGems akapedza ari pachinhano chechisere pamakundano akapedzisira kuitwa kuLiverpool, England, zvekuti captain wavo Felicitas Kwangwa ari kuvimbisa kudarika zvavakamboita izvi apo vari kuenda South Africa.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka vakatarisirawo maresults achayevenuka.
Zimbabwe ndiyo imwe yezvikwata gumi nezvisere zvichange zvakaungana muCape Town munanyamavhuvhu gore rinouya kurwira mukombe uyu. Zvimwe zvacho zviri Australia, Barbados, England, Tonga, Fiji, Malawi, Scotland, South Africa, Jamaica, Wales, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Trinidad and Tobago, ne Uganda. Asi, muongorori wezvemutambo vaMathias Kufandirimbwa vanoti Zimbabwe inoda gadziriro yakasimba kwete kutamba nezvikwata zvavanogarorova nekuti hapana chavanowana mazviri mugadziriro yavo. Makundano eNetball World Cup aya ndiyo mamwe emitambo yakatarisana nezvikwata nevatambi vemuZimbabwe mugore ra2023 iro riri kutanga pakati peusiku hwanhasi. Chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chichiri nemukana wekuenda ku2023 World Cup, kunyange hadzo izvi zviri kuratidza kuti zvichange zvisiri nyore. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rinofarira kubuda zvikwata zvinomwe kuenda kumafainari eWorld Cup ayo achaitirwa kuIndia. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda chiwandire achange ari munzira kuenda kuMexico kunorwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council reuremu hwesuper bantamweight. Chiwandire ari kubandana naYemileth Mercado, mutambo uyo anoti aive akamirira kwenguva refu.
Gadziriro yemutambo unotikamira zvakanaka, zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba. Takagadzira zvese zvakakwana, takatomirira kuti titongoudzwa kuti chitamba ito. Chero tikanzi tamba yemangwana, tinokwanisa kutamba.
Maneja wake Clyde Musonda anoti chiwandire anofarira kuve ave nemabhande ese muremu uhu panopera gore ra 2023.
Musikana uyu ari kuenda kumberi zvokutoti tida kutoti azenge ari musikana anotori nemabelts ese mudivision imomo. Tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndokwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Asi vatambi vechikwata cherugby chenyika vachange vari mudzimba dzavo kuona Rugby World Cup 2023 pazvivhitikiti mushure mekutadza kubudirira kuendako. Asi vatsigiri vemutambo uyu vanoti vachange vachikuzirira vavakidzani veNamibia, kunyange hazvo vakatora nzvimbo yaifanira kutorwa neZimbabwe. Asi veruzhinji kusanganisira muzvina bhizimisi vaInnocent Mutena vari kutarisira kuti dambudziko remagetsi harisi kuzovakanganisa kuona makundano eWorld Cup aya sezvakaitika kune enhabvu.
Vanofanira kuinjoya vakazorora vari mumasports bar kana kuti dzimba dzavo, but hapana chauri kukwanisa kuona nekuti magetsi ari kuenda almost ma16 hours. Magetsi chinhu chakakosha kuti kufanira kugadziriswa in time.
Maziso nenzeve dzevanotevera nhabvu zvese zvichange zviri paSports and Recreation Commission kuda kunzwa nekuona kuti vachafambisa sei nyaya dzekudzoka kweZimbabwe munhabvu yepasi rese. Zuva nezuva Zimbabwe iri kurasikirwa nekusave mumhuri yeFIFA, izvo maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti zvinofarira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Ruzhinji rwevanhu vatiri kutaura nawo munyaya dzezvenhabvu idzi vari kuti aiwazve dai vanhu vari kuita nyaya idzi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Asi vatambi vakawanda vemimwe mitambo kusanganisira Donato Katai uyo anove mutuwini ane mkurumbira Peter Wetzel, Peter Purcell Gilpin na Scott Vincent anotamba golf. Vari kushandisa gore ra 2023 kukunda kana kuwana nguva dzinokodzera kukwikwidza kumakwikwi e-2024 Olympic Games. Pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuJapan muna 2021, Zimbabwe yakatumira vatambi vashanu chete nekuti vamwe vese vaive nenguva dzaisakodzera kukwikwidza kumakundano makuru aya. Makundano anotevera emaOlympic Games ari kuitwa kuParis kuFrance muna 2024. Asi gore rino riri kupera zvinorwadza zvichitevera kushaya kwaPele, uyo akaita mukurumbira pasi rose mumutambo wenhabvu uyezve anozivikanwa samambo webhora. Kwese kwese venhabvu nemitambo vari kuchema mutambi uyu, uyo akatora mukombe weWorld Cup mitatu uyezve akanwisa zvibodzwa zvinosvika churu. Veruzhinji vanoti hapana anofananidzwa naPele munorondo yenhabvu pasi rese, vachiti kana Lionel Messi na Diego Maradona avo vakaitawo mukurumbira avasviki. Muongorori wemutambo wenhabvu vaLorenz Gwekwete vanoti hapana pasi rino akatamba nhabvu kudarika Pele kusanganisira vatambi vemakore ano.
Pele ini ndakamuverenga mabhuku ebhora ndichiri uchikoro, achinzi mambo ebhora. Mambo ebhora munhu akaita chipo chake akachigona. Ndakazverenga mabhuku rekuchikoro chachairo.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMakabhi Makamure vanoti panguva yake Pele aive mutserendende matsimba ave kuteverwa nevatambi vemazuva ano.
Pele akatamba zvakanaka chaizvo ende akakwanisa kuratidza pasi rinorese kuti anga ari mambo. Tichisanganisira navamwe vatambi vedu variko vakaita sana Maradona, naivo varikopisa mazuva ano ana Ronaldo, naivo ana Lionel Messi, vaitambawo zvakanaka zvakutedzera matsimba aitambwa naPele.
Pele akashayika mushure mekunetseka nedenda regomarara kwenguva yakareba asati zvaziviswa kuti anoradzikwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.